Xiphawo, xiphawo,
mupupo,
mupupo, mupupo,
mara,
mara, mara,
kurara,
kurara,
marwapa,
marwapa, marwapa,
kuruka,
kuruka, kuruka,
kusa,
kusa, kusa,
masaga,
masaga, masaga,
rusuku,
masuku, masuku,
kashamu,
kashamu, kashamu,
mushana,
mushana, mushana,
kushura,
kushura, kushura,
mashita,
mashita, mashita,
kushuka,
kushuka, kushuka,
kutanda,
kutanda, kutanda,
mutanzi,
mutanzi, mutanzi,
vatanzi,
vatanzi, vatanzi,
vatati,
vatati, vatati,
avato,
avato, avato,
kutuma,
kutuma, kutuma,
kutwa,
kutwa, kutwa, zintha, zintha,
utanu,
utanu, utanu,
matuku,
matuku, matuku, kutusa, kutusa,
kutsutsuruka,
kutsutsuruka, kutsutsuruka,
utsu,
utsu, utsu,
matsu,
matsu, matsu,
kutsamika,
kutsamika, kutsamika, kutsamika.